Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 4 2017 makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Tsamba inonzi yakanyorwa nemuteedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachishora mumwe wavo vaEmerson Mnangagwa yokonzera mutauro. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti manyepo kuti Zimbabwe iri kuda kuti mari yekuSouth Africa ive iyo inoshandiswa munyika zviri pamutemo. Musangano wemazuva maviri wezvicherwa weZimbabwe Alternative Mining Indaba unotanga mubulawayo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzoka munyika nhasi asi sezvavakaita vachibva kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York mwedzi wapera vasvikotambirwa nematambudziko akatarisana nenyika uye mubato ravo reZANU-PF. Pane kunetsana kunotyisa pakati pevateedzeri vavo vaviri vapelekezela mupoko navaEmerson Mnangagwa. Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorwa navamupoko nezuro ichienda kuna vaMnangagwa ichivashoropodza pane zvavanonzi vakataura kumasvingo. Vachitaura panyaradzo yaMaishuai Mahofa nemusi wemugovera kwaGutu kumasvingo, vaMnangagwa vanonzi vakati vainge vaisirwa muchetura sezvakaitwa muchakabvu Mai Mahofa. Mashoko aya anopesana zvachose nezvakataurwa navaMugabe apo vakati chiremba vaMnangagwa ainge avaudza kuti vainge vangorwara havo asi vasina kuisirwa muchetura. Vamupoko avanonzi vanotsigira chikwata cheGeneration 40 chiri kukwikwidzana necheTeam Lacoste icho chinonzi chinotungamirwa navaMnangagwa vakanyora tsamba iyi vachiti zvinoshamisa kuti vaMnangagwa vari kuti vainge vaisirwa muchetura ivo vakamboramba kuti izvi zvakaitika mumusangano weZANU-PF Central Committee newePolitbureau. Izvi zvinoteverawo hatina kukwanisa kubata vamupoko kana vaMnangagwa kuti tinzwe mativi avo. Asi vakawanda vari pedyo navaMnangagwa vaudza Studio 7 kuti vanofungidzira kuti muchetura wakapiwa vaMnangagwa wakabva kuRussia. Vativo vamupoko havafaniri kutaura kunge ndiwo chiremba wavaMnangagwa. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti havasati vaverenga mashoko avaMnangagwa kana avamupoko asi varamba kuti bato ravo rinogona kupatsanuka nepakati. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvevechidiki vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao avo vati vari kushamisika zvikuru nemashoko avaMnangagwa aya.
Ini zvinondikatyamadza ini kuti ndo shoko rava kutaura nekuti maonero angu nekunzwisiso kwangu kwandangaka ndaita ndezvekuti vaMnangagwa vakanga vatsanangura kuna president pakwe chete nachiremba wavo. Saka kana vakutaura shoko rasiyana neravakataura kuna president zvinenge zvakureva kuti pamwe havatauri chokwadi kuna president kana kuti havanga vasingatauri chokwadi kwaGutu kwachina kwavari kunzi vari kuzvireva. Nekuti apa pane mashoko maviri. Saka mubvunzo uripo ndewekuti kana vachitaura panenge pachizopesana chokwadi nemanyepo ndepapi? Manyepo anenge achizoitirwa kuna president here kana kuti manyepo arikaitirwa kune vanhu vekwaGutu?
Asi semaonero enyuwo muchiongorora nyaya iyi ingagadziriswa sei?
Ingagadziriswa nemutauri wayoka. Mutauri wayo ngaachititsanangurira kuti briefi yavakapa mashoko avakapa kuna president ndechokwadi here kana kuti ndekunyeba nekuti president pavakauya vakauya vaya kutaurawo mashoko avo ini hangu pache zvangu pandakamira ndiri pano ndagara ndichiti ndinovimba napresident Kabila saka pakaita shoko rinenge rasiyana ini ndinorerekera kuteedzera rava Mugabe ende hapana kumwe kwandinoteedzera
asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika honorable vari kuti zvinenge zvaakuitawo sekuratidza kuti mubato hamuna kunyatsowirirana
aiwa zvanenge zvaakuchiitikaka ndezvekuti zvinonzi rina manyanga hariputirwe saka panga pangofamgara pafamba nguva nemanyebo ekuti paive nepoizi yakanga yaiswa muice cream yegushugoteri saka izvi zvinenge zvaakuda kuti zviburitse pachena kuti manyepo ari kubva kupi saka handifunge songe riri dambudziko iri ini ndiri kutoona songe zvakanaka zvikuru nekuti zvichatongobvundunuka chete zvinobuda
gurukota rinoona nezvevechidiki vari muzukuru wavamugabe vapatrick chuwao vari parunare muharare tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge kuti tinzwewo maonero avo
zvatoo pachena kuti bata mupfupi bata murefu yatonyanya muzanup f apa vamunangagwa vazodzoka zvakare votaura ndofunga vamunangagwa vaiyera kuona kuti zvii zvingaitika kana vakange vachichenura vamugabe nemhuri yavo munyaya iyi kuti kana hondo yacho ichinge ichiitika isanyanya kubva yanzi kana vakaisirwa muchetura wakabva kuice cream yakabva kugushungo dairies kureva kuti vamunangagwa zvavaita apa varedza kuti muchetura vakaisirwa asi unogona kunge usina kubva kugushungo unogona kunge wakatoiswawo kumwewo kwawakaiswa saka vadzosa mudariro zvakare nyaya yaitaurwa navamugabe vachiramba kuti hatidi vanhu vanoti vari kuitwa vanopuma vamwe uroyi vamunangagwa pari zvino igarwe ratobuda mumvura igarwe raakutorwisa
ko munoonawo sei tsamba yakanyorwa navamupokwe
vamupokwe vabva vatora kamukana kadiki ikako kubva vaita zvekuzvambura vabva vangonzi fanira kudzibata ndokubva vadzipakata ndokutanga kudziridza zvakafanana nekuti ukanzi fanira kudzibata kakana kabhineti chaiyo hauchei zvinotozikanwa unzi unenge wangofanira kudzibatawo zvako
vajoy mabhenge inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda necrisis in zimbabwe coalition vanga vari parunare mujohannesburg south africa munyaya yedu yatiri kutarisa zvakadzama pamusoro pekushandiswa kwesocial media munyika uye mutemo une chekuita nemashandisirwo esocial media unonzi unoda kudzikwa nehurumende taurai shava akataura nenyanzvi ndokutipa nyaya inotevera
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamachovana ncuve vanoti vanhu munyika vane chikonzero chekutyira kuti kodzero dzavo dzinogona kumbunyikidzwa nemutemo unoda kudzikwa nehurumende une chekuita nekushandiswa kwedandemutande asi vanoti bumbiro remutemo yenyika rakajeka zvakanyanya panyaya yekuti vanhu vane kodzero yekutaura vasingambunyikidzwi kana kuti freedom of expression vachitiwo kana mutemo uyu ukapikisana nebumbiro remutemo vanhu vanogona kukwira kumatare vachiupikisa mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare fortune dlamini vanotsinhirawo izvi vachiti kunyange hazvo hurumende ichigona kuvhiringidza mashandisirwo edande mutande kuita izvi kunonetsa
nyaya yekuti government inoti iyo inogona kuvhara kana kuti kudzivirira vanhu kushandisa social media nokuti vanofunga kuti ndiyo inoita kuti vanhu vafunge neimwe nzira handioni kuti zvinoita in any case vanogona kuvhara kana kuti kudzivirira kana kuti sei vanhu vanogona kuwana zvimhenzera zvokuita se zvokucommunicator like underground activism government iri kuita senge vanhu vakapusa kuti vanongoteerera kana kungotevera zvese zvinotaura pasocial media havana kupusa vanhu vanototsvaka tsvaka kunyatsonzwisisa kuti ndizvo kana kuti hazvisirizvo
nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanigel gambanga vanoti hurumende ine nhoroondo yekuedza kuvhiringidza mashandiro edande mutande saka hazvishamise kana ikaedza kuwedzera kuita izvi asi vanoti vanhu vanogona kushandisa dzimwe nzira dzinoita kuti vakwanise kuramba vachishandisa dande mutande
mugore ra2016 painetsa nyaya dzezvethis flag nezvetajamuka pachishandiswa social media zvekare pane pakambovharwa internet nehurumende uyezve taranzwa vakuru vekuami nevekumapurisa vachitaura kuti social media abuse vachange vachiongorora kuti haiitike zvakare vachishandisa chisimba. Saka ndinoona kunge muna 2017 nemuna 2018 izvozvo zvichaitika zvakare. Asi kana zvichinge zvaitika, vanhu vemuZimbabwe vanongoshandisawo nzira dzavakashandisawo pavakambotadziswa kuenda pamasaisai. Zvinova kushandisa dzimwe nzvimbo dzisiri WhatsApp senge zvakaita sana Line kana mamwe anonzi chat platforms, uye zvekushandisa anonzi VPN anoitisa kuti munhu ukwanise kushandisa internet kunyange ichinge yavharidzwa nehurumende.
Vagamba nga vanoti zvakakosha kuti kuve nemutemo nechekuita nekushandiswa kwedande mutande sezviri munyika dzakawanda pasi rose, asi izvi hazvifanirwe kureva kumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Kunge pange pane mutemo wakadai zvinodzira mhuri yeZimbabwe kubva kune ndururani kana nhunzvatunzva dzingade kuzoshandisa social media kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokwadza vanhu vemuZimbabwe iyo. Asi hatifanhi kukanganwawo kuti mitemo iyo unokwanisa kuzoshandiswawo zvisina ururamawo kana pakaita hurumende inenge ichida kuita zvekusimbisawo chinzvimbo chayo kana kutadzisa vanhu kuti vaite freedom of expression kana kuti vataure pfungwa dzavo zvakarurama kana zvakasununguka.
Hurumende yakaburitsa mashoko ekuti kukwira kwemutengo yezvinhu kwakaitika munyika munguva pfupi yapfuura kwakakonzerwa nevanhu vaida kupidigura hurumende vachishandisa manyepo padande mutande. Mutevedzeri wemukuru weCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanoti kuve nemutemo unoomesera vanhu pakushandisa dande mutande kunogona kuti dambudziko riri kuedza kudzivirirwa nehurumende ritokura. Vanoti hurumende inofanirwa kurega veruzhinji vachizvisarudzira vega kuti zvinenge zvataurwa padande mutande zvemanyepo kana zvakaipa ndezvipi. Pamusangano wavakaita nemutungamiri wekuSouth Africa vaJacob Zuma kuSouth Africa kwekare, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira South Africa kuti isunge vose vanoshandisa madande mutande eFacebook neWhatsApp zvisiri izvo. Sangano reCollaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa rinoti kuvharwa kwemadande mutande kwakaita kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Gavana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti manyepo kuti Zimbabwe iri kuda kuti mari yekuSouth Africa yemarands ive iyo inoshandiswa munyika zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wange wakarongwa neveconfederation of Zimbabwe Industries wekuongorora kuti chii chiri kunetsa mumaindastry pamwe nekukwidzwa kwemitengo, vamangudya vati zviri kutaurwa pamadande mutande manyepo uye vatori venhau vanofanira kuzivisa vanhu chokwadi. Vati dai zviri kubuda pamadande mutande izvi zviri zvechokwadi, ivo pachavo vangadai vakatozivisa nyika pamwe neveruzhinji. Vatiwo zviri pachena kuti vari kufambisa mashoko aya pamadande mutande vane chinangwa chavainacho.
So the answer in simple terms is that the multi-currency system is remaining in Zimbabwe.
Zviripo ndezvekuti ticharamba tichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. Ndo zvatinoziva isu sehurumende neRBZ. Dai zvinotaurwa zviri zvechokwadi, tingadai takaudza vanhu.
Vamangudya vati pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari yenyika dzakawanda kusanganisira marands, uye izvi ndo zvicharamba zviripo kwete zviri kutaurwa. Vamangudya vatiwo zvitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kutengesa kwemari mumigwagwa. Bhanga ravo ratanga kupa marezinesi ekutenga, kutengesa kana kuchinja mari kana kuti maberudi change. Vati pari zvino vapa marezinesi 13 uye vacharamba vachipa mamwe akawanda. Vatiwo mumaberudi change mutengo wemari unenge usingadarike zvikamu 10 kubva muzana, uye izvi zvichabatsirawo kuderedza mitengo.
Tati tiri kuisa maberudi change kuti vanhu vatenge mari zvakanaka, kuchinja mari epane mutemo. Maberudi change nemaranzi ako ikoko upoma yezora zako. Because with your dollars, you get your maranzi. That in my industry, handu ya yacho. They kuti amu wacho, aru tifara. Tuwape tuwame tuwape foreign currency as they are still using her rate of price in their code when they get their money bachi official. Number two, mabiru change anu basa kutichi, vanu wanga aneziwe po kutenge mani, po kutenge mani. Zulipa chena. Panzo kutenge, panzo kwenye mbege mundo, wosika zuli ndiani. So, by, so if you have perfect information, price will go down.
Mutungamiriri weCZI Vasfelan Javangwe vati danho ratorwa neRBZ rekuti vanhu vakwanise kutenga mari pamisika iri pamutemo zvichabatsirawo kuderedza mitengo sezvo mamwe makambani ange ari kutenga mari yekunze pamukoto.
Nau tichiona kuti kana zvakunzi zvinenge zvakuitwa nemaberudi chenji sezvataurwa paya kuti spread itori yatingati mari maximum yatingati markup inenge iri kuma 10%. So which means kuti zvinyaita kuti kudhura kwemari kusanyanyise endi vanhu vave vachikwanisa kuita se vachipa uya receiver mari kubva kudiaspora kana asimba kutenga ukwanisa kuva achiita se achinotengesa kumaberudi chenji ikoko zvichikwanisa kuti makambani awane nemari yakaita se mari isi iri nani.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatambira udano iri uye vati tariro yavo ndeye kuti izvi zvichabatsira mukuderedza mitengo nekuti mari yekunze iwanikwe. Vamanguya vati kubvira munandira kusvika muna Gunyana nyika yawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni mana asi dambudziko nderekuti mari iyi haisi kushandiswa zvine mwero kana kushandiswa kutenga zvinhu zvisingasimudzire upfumi kana maindustry. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangu.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanya kuLas Vegas panguva iyo vari kuferefeta vari kuedza kunzwisisa kuti sei munhu akanga akapakatira pfuti akarwisa vanhu vaive pakonzat yemumhanzi ari mupanda wehotera waive pamusoro akauraya vanhu vangangosvika makumi mashanu nevasere achizozviurayawo. Chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State chati ndicho chakarwisa guta remusomalia reBasaso. Mukuru wemapurisa mudunhu reBari Kenel Adkaim Yusuf Hussein vaudza VOA Somalia kuti munhu mumwe chete akaurayiwa vamwe vaviri kusanganisira mapurisa akakuvadzwa muchiitiko ichi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vanyoresa matunhu akasiyana-siyana kubva zvakaparurwa chirongwa chekunyoresa vavhoti muna Gunyana vapfuura zviuru makumi maviri nezvishanu. Vativo vave mubishi kuunza munyika mimwe mishina yose inodiwa kuti vaumbe gwaro idzva revavhoti iri. Nechipiri, ZEC inenge yopinda mumatunhu akawanda ichinyoresa vavhoti uye nhasi yaparura urongwa hwekuzivisa vanhu nezvinenge zvoitwa svondo rinouya pakunyoresa kuvhota. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikavabvunza nezvekunyoreswa kwaitwa vanhu kusvika pari zvino.
Pari zvino tanyoresa vanhu vanokwana 25,000 ndo mafigures anenge takawana kudoka kwezuva ranezuro 25,600 people.
Pane imo nyaya yamakambotaura iya yekuti pane imwe mishina yemafingerprints iri kuda kuti inge ichitengwa kana kuitwa tenda zvasvika papi?
Zviri kufamba, tinotarisira kunge tiine mishina iyoyo mumwedzi unotevera.
Pane tenda here yemacentral server yacho?
Server yedu yatiinayo iri kuupgradewa. Izvi zviri kuitwa neUNDP. UNDP yativimbisa kuti yakatopedza zvinhano zvese zvainofanirwa kunge ichitora kuti ititengere mushina iwoyo. Mushina iwoyo unofanirwa kunge uchisvika muno munyika mavhiki maviri anoteera.
Saka muri kutsvaga mutsva here apa kana kuti kuupgrade? Vari kutenga munyowani here kana kuti zviri kufamba sei?
Vari kuti upgradera, asi kana vachiita upgradera pane zvimwe zvitsva zvinouya zvanga zvisipo.
Saka mune chivimbo
cheku asi vari kuupgrade.
Taura henyu.
Sari vari kuupgrade server yatanga yatagara tiinayo iyo yavakatitengera makore atingi anokwana I think 5 kana 6 years back. Ndo yavari kuti capacity yacho ikwire. Saka pakuupgrade ipopo pane zvimwe zvitsva zvavanotenga zvinouya zvichipamidzirwa pane zvatiinazvo nechekare.
Saka hapana tenda iri kuitwa UNDP ndo iri kungoita basa here?
UNDP inotenga matengero avanoita iwo avakatudzwa kuti ndo matengero avanoita. Avakambotenga nawo server yakashandiswa panguva dzeCopac.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Nengo dzebato rezanupiefu muchinoi dzinonzi dziri kuudza vanhu kuti michina yeBVR iri kushandiswa neZEC kunyoresa vanhu kuzovhota ichaona kuti munhu anenge avhotera papi musarudzo dzegore rinouya. Asi nengo idzi dzinoti mashoko aya ndeemanyepo. Atash Goriwa anotipa nyaya inotevera.
Apo zeki iri kunyoresa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya, dzimwe nhengo dzemapato dziri mubishi rekukwezva vanhu kuti vanyorese kuti vagozovhotera mapato avo. Bato rezanupf rinonzi riri kutora mukana uyu kuchisidzira nhengo dzaro nevamwe vanhu kuti michina yechizvino-zvino iri kushandiswa ichaziva kuti munhu anenge avhotera papi gore rinouya. Mukuru wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vaGivemore Makoche vanoti vari kuziva zviri kuitwa nezanupf nekudaro vachashanda kubvisa pfungwa dzakadaro muvanhu zvikuru vechikuru. Mutungamiri wevechidiki mubato rezanupf muwadhi yemuchinhoi Muzvari Memory Makani vanobvuma kuti vari kudzidzisa nhengo dzavo kuti vazive nezvekunyoresa kuvhota. Asi vanoti manyepo ekuti vari kudzidzisa vanhu nezvekuti michina iri kushandiswa neZEC inozoziva kuti vanhu vanenge vavhotera papi.
Matrainings isusu tiri kudzidzisa vanhu kuti munhu unofanira kunoregista kunovhota, uyezve kana uchinovhota haufani kuchichidzirwa kana kuita sei. Zvino zvokunzi pane mushini unondiona tukaudza kuti hakuna chimushini chakadaro izvozvo, hakuna, tuchavhota mavhotero ataita chi kudhara.
Muzvari Makane vanoti vari kutokokera vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeMDC kuti vave nhengo dzebato ravo.
Isusu tiri kutomobhilaiza kunyange veMDC vacho, tiri kutovakwezva kuti vave kupati kwedu.
Imwe nhengo yebato reMDCT yeNational Council vamukudzei Chigumbura vanoti vari kuudza vechidiki vose kuti vanyorese, asi vari kukurudzira nhengo dzavo kutakura vanhu nedzimotokari kuti vanonyoresa nekuti nzvimbo yekunyoresa muchinhoi iri kure nekunogara veruzhinji.
Kukonzereswa nenyaya yekuti macenters avakaisa very far away from the people. Makatasa muchinhoi muno tine one center iri kupublic service center inova about 6 kilometers kubva panogara munhu kuenda ikoko. Yano sevechidiki indiri mumwe vanhu vakatoregista kare, ndatovawo musystem nyowani iyoyo, ndakasacrifisa time yangu. Kune vechidiki vese vari munharaunda kunyaya muwadhi yandinogara, ndo basa guru ratiri kutoita kuti kana paine vane rubatsiro rwanogona kutipa, dzingave motokari chaidzo, tingoenda tingotuta vanhu tichinovadhamba voregista kuvhota.
Mune imwewo nyaya, munyori wekanzuro yechinhoi vaMaxwell Kaitano vakurudzira vagari vemuchinhoi kubhadhara mari dzemvura nedzimwewo sezvo pasina kuregererwa kwezvikwereti gore rinouya. Vakaitano vachiwo vakatambira tsamba kubva kuhurumende ichivazivisa kuti vaudze vagari kuti hurumende haisi kuzobvisa zvikwereti zvine vagari sezvakamboitika gore ra2013 apo nyika yakaenda kusarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Musangano wechitanhatu wemazuva maviri wezvicherwa weZimbabwe Alternative Mining Indaba watanga nhasi muBulawayo. Musangano uyu wakarongwa nemasangano anosanganisira reZimbabwe Environmental Law Association, Zimbabwe Coalition on Debt and Development neZimbabwe Council of Churches, uye uri kuitwa pasi pedindingira rinokurudzira kuchengetedzwa kune ungwaru kwezvicherwa. Musangano wegore rino uyu unotarisirwa kukurukura nyaya dzinosanganisira mitemo inobata vemigodhi uye kuzadzisa tarisiro dzenharaunda dzinenge dzichiwanikwa zvicherwa pamwe neveruzhinji. Vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vanosanganisira MDCT, ZANUPF neNational People's Party pamwe nemamwe masangano vari kupinda musangano uyu. Kuti tinzwe zvizere, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Environmental Law Association vaMtuso Dliwayo.
Takaona kuti government nebusiness vanga vachisangana vachitaurirana vega kuti maopportunities aripo akamira sei, asi vachiita ungano mastakeholders atinofila kuti ari important semasociety organization nemacommunities. Saka takazocreata aplatform yekuti communities nemacivil society organizations vasangane vachitaura maissues arimo muthe mining sector. taka batai sawa kutigabu ni ndai uyo the business uyo kutu kutawariana kutigabisa ma challenges arimo to make sure kutu the mining sector contribute to economic development.
Musangano yu waka kosha zakadi?
Musangano waka kosha wakanyanya nuona wama community ni ma partners ya mwaruku bakuna na Mozambique, aru baku Zambia, aru baku Malawi, aru baku Tanzania, next South Africa. Musangano waka kosha nikuti kutatea zikerwa ni ma economic problems ati kutatea Zimbabwe kukunzi na nina lawe diyo angango tibatira kutikite yetino economic recovery.
Zizwa munu tarisira kuburitsa pano petwa musangano yubangwana
kama kwa za msangano watumu inundi declaration ya tino vete wa tijendana ya kuma police maker kisichi domestic leader dozo kirike ima chozini zirikuna ito ima ini fetes dozo nikona ni zikita zilista
taona o vee mapatu ezi matwenge rwe nyika varikupi ndo omu sangano iwo yu vapindi rao papi
mikemo inokenga na natural resources inaitwa na politician ndeku paka tatu isi wana fana nangavari kukutu watika orio kana waka puwa mandate kutu watenge next year. What are they going to do to address the challenge of Ariko natural resources?
Wangu wari nengwe sangano re Zimbabwe Environment Law Association wa mtuso juwayo variparunare mblawayo na jonga kandemiri we Studio 7. Shakadaro mochikamu chedu cha tino kurukura nezharo re Zimbabwe zirugara kunze kwenyika. Praxidis Jirimaya we Studio 7 ataura na mzware Pingi Makaleni wabarugara mu New York City munomo America. Mzware Makaleni waka tanga chirongwa che Skate Ministry.
Ndaka mfuku Zimbabwe 1999 ndoko ndaka zari rwando kwa ndaka enda kuchukoro.
Pfungwa, yes, Skate Ministry. Yaka uyase.
Gorera pfure, pani jakangwe itikobuti mamamusi. Muko mwongu, raenda kuno taura kune imi chechi kwa tanga takokwa. Pakanga panguru wani jira, rakanga rakango garamuno mbasha. Neme nini jira ili kufunga kwenye tikasona. Kiti panga budi chinchaketa seikata. Kati soni, nukupata cheka jirariere. Pata sona, hapa tukusona, nima zivira hata itakusona, tichiru kuchukura, sevanu wakura, atinakenda kuchukuru chikusona. Batu kusona kwa taka itaku primary ni kwa high school. Nukupata cheka sketi, batatanga kusona, I think itaka zorara around midnight. Asi sketi yoyo mabudi racha yaka ita. Yange yaka naka. Mangwana acho na mwana wame mwanga kaita kufani kuchea.
Mava ipapo, shaka zufamba zei.
Tazuzo kakubwa kuchechi, takungo kurukura. Ewa tatu, nemeni, shinishikeji, tunuguna utuzita, zunzika tufamba kaisi. Ndekata, zunuguneka. Ndi, zangu ituko kutumu kwa maunga ini mshini mumba. Batazo, buda kwa kutuaka mastore machira, mu Bronx, ndepatawa na machira, batawa ya a. Patatu tanga kusona. Takatanga kusona mbachika ziri zenu. Saka wakuma bwati, emi, ama inini, tunuguna utuita business na zesu. Ndekati, apana chaka ipangati yezei. Ndo vatatanga kusona pachika ziri zao vachi model at store ama pictures tichu poster vandu vavangu tanga kuti rakana kasha murukit vamo wano vatu tanga kisa maoda ndo kusharu kwa kaita the skate ministry
chinangwa chekusona maskete akadai chakanga chiriche
matarisira atele takashi itao ndiye kuti ratunu sona toda kuti muna kanga akapfeka especially kana achienda kuchechi anzu kwe kakudzikama nukuti takachirite nzo tumazono mapfekeri kwa hakuti kwa zonu kuchechi zinawasisina umira shakana
saka muno zifambi sase
tunosona sketi ni jira rako munu kana uchida togo na kusonera nire usually tunosona ni audio tinige tapiwa nemo nema specifications nema measurements ako
zimwe zamuno ita musket ministry kubatsira wa
the skate ministry inoita kuti 25% ye mari yatinowana pane zvatinenge tatengesa inoenda kudangwa initiative kuchengeta nerera nekubatsira kuchengeta chirikadzi munongoziya nemawira akaita mukondombera kune vazhinji vakafa vakasiya vana vane zvirwere kuita mwana akabatwa zvibharo nevamwe vakasiya vana zvirwere
saka munowani kwepi kune avo vanenge vachida kuya kuzosonesa
tiri kuti pane vese vanenge vachida kusonera tiri pano number zedu zinoti 646-249-8669 website yedu inoti www.theskateministry.com tinowani kwa zve pa Facebook tinonzi Kente Skates Headscarves and Wraps tinowani kwa futi pa Instagram.
Muzvare Pinki Makeleni vachitaura na Praxidis Jeremiah we Studio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tichatarisa zvibvumirano pakati peZimbabwe neSouth Africa munyaya dzekudyidzana. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndino wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina tungamiri Nkomo munhau dzesindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 4 kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Njalo lindoda lozethena kakhulu iqiniso lokuthola ipoison leyo wayidlanga phu kwayidlanga phu hayi. Kati yena waqinelela khona lokho njalo. Kati umuntu ngayethena hayi bakithi ngizile lapha intshilana kangekhambanga kuphi. Sokulicala kaqhamuka qomo njanga umuntu ukuthi khona ngozivala okwenze lokho.
Sokuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamongameli Mgabe, umnumzana Phelekezela Mphoko lo mnumzana Emerson Mnangagwa.
Lapho kubhaliswa khona okwamanje abantu kabakwazi sisi kahle kahle ukuthi kumele benzeni njalo lokuthi into yakhona ihamba kanjani. Ngibona ngani kusweleka kakhulu into ekuthiwa yi-voter education.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho ithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000. Izizalwane zeZimbabwe sezivuse umhlonga zisola kakhulu inyathelo likahulumende elokuzama ukusebenzisa umthetho we-Cybercrime Act ophakathi kokubunjwa ukufakela abantu imigoqo ekukhulumisaneni ebulenjini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingxabangxoza esebandleni leZanu PF isifike kuzinga elibi kulandela imbiko kamnumzana Phelekezela Mphoko eyokuthi omunye wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa weyise umongameli Robert Mugabe ngokuthi wafakelwa ichefu ekudleni eze egule eGwanda kumaviki edluleyo. Khuluma esegweru ukumavika sanda kwedlula umongameli Mugabe watshela umhlangano weZanu PF ukuthi odokotela bakaMnangagwa bamtshela ukuthi uMnangagwa wayengaguliswanga ichefu njalo wayengadlanga ichefu. Kodwa ngomgqibelo uMnangagwa utshele isikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Shubai Mawofa esenzelwe eMashingo ukuthi yena njengoma wofa wafakelwa ichefu waphosa wafa. Umphoko uthe amazwi kaMnangagwa atshengisa ukuthi usefuna ukuyangisa umgabe emphakathini. Umphoko nguye osaphethe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe okwamanje ngoba umongameli Mugabe eseSouth Africa. Sixoxele ncwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Maxim Kandla yena othi uMnangagwa kumele azisukele esikhundleni hatshi ukumelela ukuxotshwa njengokwenziwa unkosikazi Joyce Mujuru.
So lathi sithi kaphume egcikini ngoba wadlala fana indoda layona wasezama ukwakha njengomuntu omdala ukuthi yena kadlanga lutho kazengedli lama-ice cream lawo. Hayi umkhuhlane nje wayesakha njengomuntu omdala uthi kungabi lodlakile. So lathi khona lapha sithi thina hayi kaphumele egcekeni ethena hayi ngadla laphana njalo engameleli ukusuka laphana seqotha njengobomjuru arizayini ethi angisakufuni lokho. Abantu baza uzaphume elesithunzi laphana abantu bembungi kunalokho ukuthi khona ephume seqotha ngoba i-reshuffleza kuya leyo vele uyahamba ngekhona bamxotha. Njalo lundoda losesithi yena kakhulu iqiniso lokuthi khona ipoison leyo wayidlanga phu wayidlanga phu hayi. Kati yena waqinelela khona lokho njalo. Kati umuntu ngayethena hayi bakithi ngizile laphana intshilana kangekhambanga kuhle. Sokulicala kaqhamuka qomo njanga umuntu ukuthi khona ngozivala okwenze lokho. Kodwa-ke iqiniso elikhona ukuthi ulwana umuntu uziwashilele e-South Africa which is a fact.
Nxa ukhangele okwenzakala kubandla leZanu PF kungabangela na ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi njengalokho esekubone kwenza amanye amabandla?
leli libandla elizadabuka sibili phakathi okuzwayo ngobana umnyangagwa umuntu osebemkhangelela amacala njengokuthi khona izaphu kwathiwa khona balezikhali balalokhu kwakuyimzoriya kwathiwa khona ulamabutho wakhe eselimpopu kwabuyisithole kwakhulunywa ngakhona lokhu kwabuyithwangelayo kwathiwa khona uBenny Manashe befuna ukumbulala usele-ami ngulamacala banamanga laba bantu laba amakhesi kamnyangagwa yiwaphi lakade bewagcinile insuku zonke lezi kutho ukuthi bonke vele banamacala inkithi ele egograwundi lalo licala esizalivumbulula thina ngobana bona kabafuna ukuthi khona likhulunywe ngakho ngakho thina sizakukhuluma kuphela ngakho kuzokuza khona lokhu kuxabana kwabo khona lokhu umnyangagwa uzasuka laphana esekelwe ngama-overtrains lamanye ama-provinces automatically yabo somtshengisa ukuthi khona iyabe ihlephukile izane ukuhlephuka kwayo khona laphana undodalwane uzaba labantu phakathi ku-ami abazabe bemsekela ayiseyo yonke i-ami ezakuthi hhayi asimsekeli.
Umnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho ithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ekhuluma le Studio 7 umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau uveze njalo ukuthi sebencediswe lugatsha lwe-United Nations Development Programme i-UNDP ukudinga isiphala sokugcinela yonke imininingwana ephathelane lokhetho iseva ngesiNgisi.
Pari zvino tanyoresa vanhu vanokwana 25,000.
Okwamanje sesibhalise abantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000. Yiyo embiko esesiyitholile ekutshoneni kwelanga layizolo bangu-25,600. I-UNDP ithi isisitholele iseva entsha ezafika elizweni kumaviki amabili alandelayo.
Izek ithi izaqala ukubhalisa umuntu wonke okugoqela uZulu emaphandleni ngeviki ezayo ngolwesibili ngemva kokuthola imitshina ebiyimelele. Sixhume umqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda sambuza ukuthi luhamba njani uhlelo lokubhalisa abantu kwamanje endaweni ezijiyeneyo.
Lapho kubhaliswa khona okwamanje abantu kabakwazi sisi kahle kahle ukuthi kumele benzeni njalo lokuthi into yakhona ihamba kanjani. Engibona ngani kusweleka kakhulu into ekuthiwa yi-voter education iyasilela kakhulu lathi ama-NGOs akade sisasizothayita besizama ukuthi sibhalise ukuthi siphiwe imvumo yokwenza i-voter education abanye besingamahlanganiso ezinye bezingelamali kanti njalo lesono siyangikhona nje yokuwakhredita ibingani bayadondadonda kuyadileya kuyaphuza. So-ke abantu kade sika kungabi ne-excitement kangako esingathi ngumdlahla ngeprocess yakhona. So asazi njengoba bezavula next week ukuthi kuzaba njani, sizabona, sizabe si-observe, silandela, sibone ukuthi kuzahamba kanjani.
Ayikaqalisi la namhlanje iZEC ukumemezela emaphephandabeni lasemisakazweni.
Wakhona kawufiki kahle kahle ebantwini kukhona nyana kodwa-ke singakhohlwa phela ukuthi angaze bamemezele ku-ZTV. Abantu abaningi eZimbabwe kabavele kabasayibukeli i-ZTV ngendaba esizaziyo nje zokuthi amaprogramu akhona abantu abawathandi. Kade sicabanga ukuthi bazagcwala basabalale benze imikhankaso endaweni eziningi ngoba amaphepha ayadula. Abantu abaningi ngomkhonomo okhona idola i-newspaper idola imali eningi kakhulu. Abantu abaningi abenelisa ukuthenga i-newspaper. So besicabangela ukuthi bazahamba basebenze lathi inhlanganiso ezizimeleyo senzeni nomkhankaso omkhulu sendawonye ukuthi abantu bahambe belegesi. Kodwa sicabangela ukuthi enxeyesikhweza sithole sesinuka santungwane ukuthi enxeye mhlawumbe kuvele kule njongo ngoba sibone abebandeli busabezana uPF bethi bona kangatawa bafuna ukuzihlupha nje kangako ngani iprocess ngoba kukhangani kona kukhona kule indlela asebenzile already. So kusenza sithole sesibona ngani kunukwa santungwane kodwa besingathandi ukuthi sesicabangelane kanjalo besathanda ukuthi senzeni into lesibambisane ndawonye njengesizwe seZimbabwe.
Umnumzana Angliston Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe sezivuse umhlonga zisola inyathelo likahulumende lokufuna ukusebenzisa umthetho we-Cybercrime Act ophakathi kokubunjwa okwamanje ozafakela uzulu imigoqo ekusebenziseni indlela zakulezinsuku zokukhulumisana ezebulenjini la kubomakhalekhukhwini. Lokhu kulandela imbiko kamphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ngeviki edluleyo. Yena othe abazatholakala besebenzisa inkundla ezobulembu lezi nganxele bazabotshwa. Kubika uNompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe usesebenzisa indlela ezehlukeneyo zokukhulumisana ezigoqela ezebulenjini be-internet la kubomakhala ekhukhwini ekwenzeni ingqe yini kusukela ekuhambiseni imibiko kwezamabhizimusi ukuzijabulisa lokwenza okungekho emthethweni. Kodwa uhulumende weZimbabwe uphakathi kokupheka umthetho wokunqanda abasebenzisa ubulembu ngendlela ayithi iphazamisa inhlalakahle elizweni. Imbiko kaChombo ithiye abantu bethukuthele bethi amalungelo abo akusisekelo sombuso angahluthunwa imithetho engacaciyo ngoba isisekelo sombuso sibapha lawo malungelo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo kaWard 17 kobulawayo uthe uChombo kayeke ukubethusela ethi imithetho isibancindezela njalo ibaphilisa nzima.
Ngizubuhlungu kakhulu ngendlela uChombo abeka ngayo le government yethu yaseZimbabwe ukusethusela lokusincindezela thina njengabomama. Kuba nzima ukuthi siziphakamise ngoba kusuka omama bese besesaba ukuthi ngasebenzisa lokhu kuWhatsApp ngizabotshwa ngingayenza lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaChombo ibuyisela muva intuthuko ekhona ezweni kwezamalungelo.
Lokho kukhulunywa ngoChombo sibona ngani kubisele muva amalungelo oluntu? Sikhangela kakhulu isekelo sombuso esitsha lapha izizalwane zeZimbabwe ekumele zikhulume khona zikhululekile zingayisabi lokho esikuthi ngesiNgisi freedom of expression.
Isikhulumi sebandla lezaphu uIphithule Maphosa uthe kusobala ukuba umbuso kaMgabe ngoncindezelo.
UChombo uyatshengisela sobala ukuthi umbuso wabo loMgabe ngoncindezelo. Nampo sebethatha amalungelo abantu esithi freedom of expression besebenzisa indlela zokwethusela abantu. Asivumelani lakho njalo kumele becabangisise bebekwazi ukuthi babusa abantu hayi isidoli nje abamele batshele into zokwenza.
Obona ngezokusakaza lobulembu emisa Zimbabwe unkosikazi Kholiwe Nyoni Majama uthe sebephume lohlelo WhatsApp lapho intatheli izindaba ezithi zingabotshwa kumbe zihlukuluzwe nguhulumende lozulu batshaye ucingo okungelambadalo bebasize.
Imisa Zimbabwe ayisiqalisanga lamhla ukusebenza lama journalist. Sivele sile project kumbe iprogram yethu esithi Media Defense Fund ekhangelele ukuthi yabincedisa intatheli izindaba nxa zisebenza ungathola ukuthi kube lokulwa kumbe ubotshiwe ngoba utholakele endaweni okulomsindo obotshiwe. So sithe kungcono sibe le toll free number, inamba yokuthi uyachayela emisa ungadingi airtime. Inamba zakhona zithi 0778443 7338. Ngiyaphinda njalo 0784433738.
Ethi ngemva kwalokho uma intatheli izindaba zibotshwa bahle bangene kuhlelo lokudingelwa igqwetha lokubamela bebona njalo ukuba imuli igcinekile.
Ngezehlakalo ezibekhona ama-demonstration abekhona kube kutholakala ukuthi ama journalist alakho ukuhlanganiswa labantu ngoba amapolice ayabengabona ukuthi ngama journalist uyabo uzathola ukuthi ngathethi silungiselela ukhetho luka 2018 sesiqalisile ukwenza ama safety and security training workshop ukuthi ama journalist engazivikela njani.
Imisa Zimbabwe iphinde yakhupha imibiko isola uhulumende bethi uChombo kayisuye wakuqala ukukhupha imibiko elakho ukwephula isisekelo sombuso bethi umphathintambo uPatrick Chinamasa, uSamuel Undenge, uMike Bima loChris Mushowe ngabanye labo abakhuphe imibiko ephula isisekelo sombuso uma kusiza kudaba lwebulenjini okuluku Facebook, iWhatsApp, iTwitter lezinye ezehlukeneyo. Imisa Zimbabwe ithe kukhona okuchaya amanzi kuhulumende osembusweni ngoba inkulumo zabo zonke zephula usahluko 61 lo 62 wesisekelo sombuso bethi lokhu kujonge ukwenqaba ukukhululeka kukaZulu lentatheli zindaba ekusebenziseni ubulembu bekhuluma ngezomnotho lezombangazwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sikhangela ubudlelwano kwezamabhizimusi lakwezombusazwe obukhona phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla wethekelele idolobho leLas Vegas lapho okudutshulwe khona abantu phosa abangamashumi ayisithupha kwafa bafa njalo kwalimala bedlula amakhulu amahlanu ngomunye undoda emkhosini womculo weCountry Music. Umthethondaba wakweletheki lamhlanje ugwebe abantu abangamashumi amathathu lane 34 ukuhlala ejele okwempilo yabo yonke ngemva kokufunyanwa belecala lokuzama ukugenqula lokubulala umongameli Erdogan embusweni. Iningi labo yiziphathamandla ezazi kubutho ngaleso sikhathi. Isikhathi sokuchisa kwelebhilitane siya sisobela njalo umqando usuqoqoda osokukhomba ukuphela kwezikhathi ezimnandi zamawoso ezenzakala maviki wonke ngesonto kulelo lizwe. Ngesikhathi sokuchisa izizalwane zeZimbabwe ezigoqela abadala, abatsha labantwana zihlangana maviki wonke emadolobheni achiyeneyo kuoswa, kuchiswa inyama, kudliwa, kujajulwa. Abantu bechaya imiculo ehlukeneyo yezwekazi leAfrika. UEzra Chisa Spanda weStudio 7 wethekelele ezinye zalezi ndawo ezibizwa ngokuthi kusemawosweni wasethulela lolu daba.
Ngesikhathi sokuchisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zihlanganela ndawonye emadolobheni ezihlala kuwe zichisa inyama zixoxa ngento ezijeneyo kuhlanganiselana okwenzakala ekhaya eZimbabwe, ezomnotho, imisebenzi kunye nenhlalakahle yazo kwelebhilitane. Isikhathi somqando sitsho kuphela kwakho konke lokho ngoba lezi ndawo zokuhlanganela ziyavalwa size ziyevulwa ngomnyaka ozayo ngesikhathi sokuchisa njalo. Limpela sonto yakuqala kukaMfumfu ibingokugcina kosa lonyaka njalo abantu abaningi bakhala ngesizungu abazabalaso ngesikhathi somqando. Unkosazana Nonhlanhla Ndlovu obehamba lemuli yakhe ungomunye obesemawoseni awe phamzwimbo edolobheni leSlaw.
Hayi, yona siyibonile isama sibili nansiyana kodwa isitsholobela kodwa kungasenani sikholisile kusiphila ithuba lokuthi ke siphume labantu abethu siye kwejisa labangane lezihlobo
Omunye olendawo yamawoso eBirmingham ohlanela khona amaZimbabwe okuthiwa ekhaya, umnunzana Anele Xaba, uthi uZulu ukholisile uthunqiza indudu ukuvala amawoso alonyaka sokusitsho ukuba ubunandi buphelile.
Ubunandi dunya finish, siyabonga Msakazi isama. Yes. Hayi, yaphele elizweni likaQueen, sesilinde sona isnow sakhona lesi mayibabo. Kodwa ke kungasenani. Sikholisile, sikholisile bafethu. Liziphathe kahle, lizigcine kahle, sihlangane next summer again. Hayi, okwamanje e-UK lapha sokushikishwa madoda, sesishikishela nje ukuthi next summer sibe mnandi, sikholise njalo, njengalokho ukukholisa ezikwenzileyo manje. Kuyabongeka bafethu, liziphathe kahle, siyabonga.
Unkosazana Dorothy Moyo laye obewosa inyama elethi Sunday barbecue labangani bakhe, yena uthi baphume ngobuningi ukuthi bayewosa ukugcina bavalelise isikhathi sokuchisa.
Ya, sikholisile sibili. Sesizaza sikubone umnyaka ozayo, sibonge nje laba abasoselayo. Hayi, bekukuhle.
Yebo kambe, uZulu uyazithanda indawo lezo ukuhlanganela kudliwa, kodwa kukhona abasolayo ngokwenzakala kulezi ndawo. Mnumzana Dingilizwe Fuzwayo, owaziwa ngokuthi nguBra Buddhas, uthi kuhle ukuba le ndawo zokukholisa abantu bendawonye, kodwa endaweni lezi kulonyeyo kakhulu osokudilize imizi eminingi.
Siyake siphumule ukunyeyana okusemaphathini lapha lokuqalisa ubuzanga babantu. Hayi, UK man, but hayi, khona sikholisile imizi ichithekile, abanye bathola imizi khona phana, kodwa hayi, sesiyangena emqandweni, sesibuyela emashiftini sokusetshenzwa futhi njalo. Ubunandi sasebubona khona next year.
Indawo zamawoso kwe-England zenziwa ngesikhathi sokuchisa kuphela, lapho ilanga elichisa likhiphe inhlanzi emanzini. Yiso isikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphuma ngokuningi zisiyahlanganela ndawonye zichitha isizungu, ziqolotha, zijabula, kuxoxwa, kuxokozelwa, kudliwa njalo kugidwa. Yiso isikhathi esibakhumbuza ekhaya. Nanku ngokuqala kwenyanga kaMfumfu, umqalo osisithi qoki manini kancane. Ngimele iStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silonkosazana Pinky Makeleni. Unkosazana Makeleni useleminyaka edlula elitshumi lasikhombisa ehlala eMelika. Wazalelwa eZimbabwe njalo wakhulela khona. Kunxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7, uMakeleni uthi sowaqalisa uhlelo lokuthungela amakhosikazi iziketi ezinde zokugqoka lapho besiya ecaweni, alubiza ngokuthi yi-skirt ministry.
Sanibona, igama lam ndinguPink Makeleni, ndizalelwe eZimbabwe, ndaye esikolweni eZimbabwe, ndazi eAmerica ngo-1999 ndafika ndafumana umsebenzi ndasebenza.
Kuyini owenzakalayo ukuthi uqalise ukusebenza lo Teresa Dango?
Kulo nyaka ophelile mna nosisi wam uTeresa, uTeresa ndidibane naye ngoDisemba ka-2016. I think within a space yenyanga ezingu-6 we became very close. Kwathi ngenye imini sihleli siza kuya ecaweni kusasa, wathi yena ndinelapha elilapha endlini and kunomshini, ndifuna unxiba something special ngomso. So sathathela lapho salisika sathunga isiketi. Eso siketi sasisihle hands down. So saye ecaweni, sathi sisecaweni abantu bamnika so many compliments ngeso siketi. So when we came back home, wathi yena uyazi ukuthi sinako ukuthenga amanye amalapho sithunga isiketi and turn this into a business. Sathi masike sizame. Sathenga amalapho, saqala ukuthunga impahla, and impahla ezininzi esizithungileyo bezize zakhe.
Yeah, bezizam.
Kuye beyimodel yakhona. So bemodela zonke izisketi nelokhwe besizithunga neqhiya zakhona.
Kuze ibe ibhizimusi laselisenzani-ke?
Because she's a businesswoman, was set up iwebsite ethi theskirtministry.com. So kulapho besi-advertise khona-ke zonke izinto esizithungayo. Safumana ukuthi abantu abaninzi bayazithanda izimpahla esizithungayo.
Kungani lithunga izikete ezinjalo?
Ingqondo yethu ibe ukuthi sifuna abantu nxa besiya ecaweni noba apha baya khona, abantu bazama ukunxiba izinto ezi-decent. Impahla nxa sizithunga, sithunga either wena uzosixelela ukuba ufuna ukuthi sithunge ngelapho lakho na nokuthi sithunge ngelethu, and usinika ama measurements wakho and we'll do a good job about that.
Litholakala ngapi nxa abantu belidinga?
So sine website ethi www.theskirtministry.com. Sine Facebook page ethi Kente Skirts, Head Wraps and Scarves. Sinayo futhi ku Instagram with the same name. So silindele ukuba ninani sithumela ama orders sinithungela impahla, and we you can also reach us ku phone number 646-249-8669.
Ngizwe lapha ukhuluma usithi ingxenye yemali kumbe inzuzo elitholayo ekuthungeni lokuthengisa izikethi lezi liyayibisela emphakathini ukuze iyenceda abenhlanganiso eyasungulwa nguTeresa Dangwa eyeDangwa Initiative inceda intandane. Ingxenye ngaba isilinganiso sokungamashumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25% yama-profits. Yini ke iDangwa Initiative leyo?
iDangwa Initiative, for those maybe who don't know what ukuthi heyani iDangwa Initiative, ifundisa abantwana abane-AIDS, abantwana abafelwe ngabazali because of AIDS, nabantwana abacelwa ngogogo because of AIDS.
Unkosazana Pinky Makeleni ungwasungula uhlelo lwe Skate Ministry ubexoxa lo Praxis Jeremiah we Studio 7. Selikuzwile ukuthi uhulumende uzama ukulifakela imigoqo kundlela elikhulumisana ngazo enkundleni zobulembu la kubomakhalekhukhwini. Kambe lithini ngalokhu? Asizweni unkosazana Noma Mlalazi usakhile lilinelo unkosazana Maureen Moyo bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
I-social media ngathi inoncedo ibuye ingabi noncedo ekutheni ene yindlela lapho esikhipha khona imizwa yethu ukuthi sifila kanjani ngengodaba oluthize la sihlala khona endaweni zethu lapho esihlala khona. Ibuye ibe yinto enhle ukuthini uzosho wona ukuthi mina ngicabanga ukuthi into enje yenziwa kanje, kumele yenzeke kanje. Asiyitholi iplatform kakhulukazi eZimbabwe, asiyitholi iplatform la singakwazi ukukhuluma khona sikhiphe into imizwa esiyifila ngaphakathi. So, at the same time iyaqala ukuthi uqala umsindo ungakhuluma kahle ngento abantu omunye
Yes, sibone ke uthi silobani silomama ke usakhileleli ne uMadube.
Uhulumende mina ngiboneka ngithiwa kule ntaye esavayo ngoba abantu bezimbabwe in general they are afraid of saying ama-views abo ngendlela ilizwe libuswa ngawo, but umuntu maye kufoni yakhe kufacebook yikho lapha akwazi ukuthi ayi-express ama-feelings akhe ngendlela into eziphathwa ngawo. So yindlela engibona ngayo.
Ye, so ke khona ukukhuluma nguhulumende uthi i-social media kayenzi kuhle. Kungabe kuthi abantu bayesaba ukuthi bakhulume abakufisayo, kodwa ku-social media bakhuluma konke. Okunye kwangikhona Madube akuyangisi yini? So ke ngizokuthola ke sesilo Maureen Moyo usicingweni.
Ngicabanga ukuthi i-social media yona it's a easy way of communicating, ne? But the thing is ukuthi abantu sebeyi-abuser, they are misusing it, yayibona? And then ifana like even journalist whatever they do put propaganda ku social media and then like uthola ukuthi umuntu ucikele isithunzi somunye umuntu phansi ngepropaganda and umuntu leyo information efakwa lapho akayazi. I think if social media like journalist if they can be monitored before bafake izinto ku social media bayibona into enjalo.
Unkosazana Maureen Moyo usakhilele linelo Noma Mlalazi velo Gibbs Dube we Studio 7. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke ukulisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamongameli Robert Mugabe, umnumzana Phelekezela Mphokolo, umnumzana Emerson Mnangagwa. Ikomishini yezokhetho ithi sibhalise abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.